Wakafa wakawanikwa nevanhu vari kuyamura kufukunyura mitumbi yakadhirikirwa mumugodhi apo vanhu vaikorokoza nguva dzemanheru. Vamwe vakapukunyuka vanoti vanhu vanosvika 12 vakadhirikirwa nemugodhi uyu uyo wauraya vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Vakawanda mwoyo, mumwe wevakapinda mumugodhi nezuro. Vamwe vanoti panotoda michina yechizvino zvino kuti vakwanise kubvisa dombo rakadhirikira vanhu ava.
Kupinda kwandaita fe zanine shuru shuru ndudza fe bhozi kunzi pasina kompuresa hapana chinokwanisa kuti chidii chipi chinofamba nezvandaona zviripo zvedu zvekuti kwai toti zveshuwa ngatimbozambaikuva kaburi kadiki diki zvekuti tirove haora
kana 2 kana 3
pazinezve kufamba.
Vamwe vanoti vakawana mitumbi miviri asi havakwanise kuiburisa sezvo kwaivi kwakadzika mamita 350.
Akafa aripo anotorimwa watawana akatongogadzikwa navavari mosiku wose akatoiswa pamasaga then pane umwe aripo kutrench ikoko akatsikiregwa kusvika levo yemakumbo akatofa.
Mumwe mugari wekukadoma anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jerry anoti akamirira kuwanikwa kwemunin'ina wake akadzirikirwa nevamwe vashanu vaainge atora kukadoma.
Ine kwashara hwani hwani akasvika chiri kuitika mandiuzhinjiiwani uyu mbanhamuri angaitezee zvokusikonda atora vana murai 6 rai murume kati haya mota akaya kuno vavavanhu ivavo vari 6 vakazvita kai sandikuti vakazvita 210 kutadikwai zvinoreva kuti kana vava vachiwanikwa vana vari 6 vari kuenda munzvimbo imwe muraini rimwe ari muani vaenda.
Vakatarudzwa kuve mumiriri wezvimanoti mune mugodhi uyu amai Marian Chombo vanoti zvinosuwisa kuti vanhu vari kufa senhunzi pamugodhi uyu.
Ndinoti matambudziko kumhuri yese yezvimbanoti nekurasikirwa kwataitwa ipo pano paEldorado 9 ndinonetsekana nazvo nekuti problem iyi yakabvira kare yeEldorado ndoshiya kuti nei teitadza kuigadziriswa isu vatungamiriri.
Amai Chombo vanoti kusatevedzera mutemo wezvicherwa nemakakatanwa evakuru ezvematongerwo enyika zvimwe zviri kukonzeresa kukorokoza kuri kuurayisa vanhu munyika.
Vanhu vari kungopinda vachiita mazvake mazvake zvekuti zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika kudai takatoshanda pamutemo tiri kuona kuti papasina kubvunza kuti ndiani ari in charge hapana. Iye zvino tsaona yaitika hapana zviri kuitika taane 3 days izvizvi tiri pano but hausi kunyatsoona kuti chii chiri kufamba vanhu vari kunge vari kungodhonzerana dhonzerana.
Mugodhi weEldorado une nhoroondo yekufa kwevanhu uye gore rapera vanhu vana vakafira pamugodhi uyu. Mugodhi uyu wakaiswa mumaoko ematare pasi pegweta vaJonathan Samkange zvichitevera kunetsana pakati pezvizvarwa zviviri zvekuChina. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Arthur Chiguriwa.